manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo gunyana 15, 2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reutongi wejekerere reInternational Day of Democracy vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vachiti munyika hamuna utongo wejekerere. Asi vanotsigira hurumende vanoti Zimbabwe inotevera bumbiro remitemo mukucherechedza utongo wejekerere. Vanotevera nhabvu vochema-chema nekushaikwa kwezvibodzwa zvakawanda mumitambo yenhabvu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva reutongi wejekerere reInternational Day of Democracy. Munyori mukuru musangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vachiti zuva reInternational Day of Democracy mukana wekusimbisa kukosha nekuchengetedzwa kwekodzero dzekuti vanhu vataure vakasununguka. Masangano akazvimirira achishanda akasununguka uye kuchengetedzwa nekusimudzirwa kwekodzero dzevanhu pasi rose. Vaguterres vayambirawo kuti kana artificial intelligence ikasashandiswa nemazvo inokwanisa kukanganisa utongi wejekerere. Zuva iri riri kucherechedzwa apo munyika muine kuchema-chema kwevanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu kuti hurumende iri kushandisa chisimba. Asi hurumende inozviramba ichiti munyika hamuna kumbunyikidzwa kwevanhu. Asi mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice uye vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu Advocate Kennedy Masie vanoti zvizhinji zvinoda kugadziriswa pamusoro pekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu munyika kuti nyika izonzi yave neutongi wejekerere. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Nyaya yedemokrasi inyaya inokosha especially kunyika kwedu kuZimbabwe nokuti inoinvolva kuremekedza kwemainstitutions ehurumende anosanganisirawo atingati judiciary, anosanganisirawo parliamenti, executive zvekare ende kuonawo zvekare kuti mabumbiro remutemo rachengetedzwa vachitadzawo zvekare atingati pachirungu matenets erule of law. Saka kana vanhu vachipokana nezviri kuitika kuZimbabwe vachitaura kuti hakuna yatingati iyo demokrasi zvinhu zvisingave zvisingashamisi.
Chii chinofanira kuitwa neZimbabwe kuti vagosvikawo pakunzi aiwa munyika mane utongi wejechetere?
Zimbabwe chekutanga kuremekedza bumbiro romutemo ende kuremekedza kodzero dzevanhu. Iko zvino tinoona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu kunyanya nyanya kana vanhu vachida kupokana kana kuda kudemonstrata mumastreets kuZimbabwe zvinhu zvinototadzika kuti zviitike ende uyezve yatingati force inoitwa nehurumende kana vachiita counter tichitaura zvekare kuZimbabwe kuti pane vanhu vanonga vachipokana nezvekare zvinoitika hurumende kana vachi ita tingati counter ma demonstrations kana counter tingati massive liberties anenge achiexpressa nanhu mu kuitira utemo zvino zvinova zvichiita kuti vanhu vazoona senge hurumende isingaremekedzi atingati ino mafundamental freedoms ari mubumbiro remutemo and zvichitaka zvekare zvirayiro reinternational democracy izvatinokurudzira atingati mahurumende ari pasi tirese kusanganisira Zimbabwe kuti varemekedze mitemo yavo yavakagadza munyika mavo varemekedze mitemo yavakasainawo kumasangano akaita sena United Nations ayo anoita kuti vaumbiridze yatingati culture yekuti vanhu vave vari vanhu vakasungunuka kuva vachibatsirawo zvekare kuti iyo culture yedemokrasi kuti iwe inoenda mberi kusanganisirawo zvekare kuti paitwewo atingati mafree and fair elections anoita kuti vanhu vave ne pride and the confidence kuti iyo institutional democracy inoshanda pakutonganyika.
Tinoona iyo hurumende inoti iyo aiwa ivo vanotoona kunge vari kutonga neutongi wejechetere asi vanoti ivo vamwe vanhu vari kuda kuvarwisa vavanoti madetractors ndivo vanoti ivo munyika hamuna utongi wejechetere. Munoti ipapo
zvinhu zvavanenge vachionawo nedivi ravo ravanenge vachiona sevanhu vari kutonga nekuti chatinoona kuZimbabwe inyaya yekuti hurumende kunyanyanyanya iyo iripo iyi ihurumende isingatereri vanhu. Saka zvainenge ichiti iri kuita zvinhu zvainenge ichingoti iri kuita chero nangwe vanhu vachipokana nazvo. Iko zvinotitarisa kumajere kwakanyanya kuwanda vanhu vari kupokana nehurumende kana vanhu vari kuzama kuda kuexpressa tingati magrievances avo kuhurumende but chaanosangana nacho kusungwa kana kuabductwa kana kuurawa sezvatikuona zvekare kuti iko zvinoti nevamwe maactivists wo achiri kushayikwa akaita sana Itai Dzamara hurumende haisina hanya nyayo kuti vaoziwe kuti vari kupi. Zvinhu zvisingatarisi kuita senge hurumende ine hanya nekuda kukuumbiridza yatingati democracy.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu Advocate Kennedy Masie vachitaura neStudio 7 vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato rezano PF vamasimba mavaza avo vanoti munyika mune utongi hwejekerere.
Chekutanga ndechekuti demokrasi hazvirevi vanhu vanenge vapara mhosva vasungwe. Zimbabwe inyika inochengetedza kutonga kweguta ruzhinji uyezve kutonga kwejechetere. Inyika yakarwira demokrasi, yakatoenda kuhondo kuti demokrasi inge ichipraktiswa muZimbabwe. Saka hurumende ZANU-PF haina chikonzero chekutyora mapazi edemokrasi nekuti ndozvavakanofira, ndozvakafira hama dzedu, ndozvatakadikitira nekubudira ropa kuti nyika ibvumirwe kuva nerutongo rweguta ruzhinji, rutongo rwejechetere. Saka Zimbabwe haiwanikwe pakati penyika dzinotyora kodzero dzevanhu. Uyezve tofanira kugara takaziva kuti kusungwa kwevanhu vanenge vapara mhosva hazvireve kuti kodzero dzavo dzatyorwa. Vanozoendeswa kukoti dare ndorinozoti aiwa vane mhosva kana kuti havana, asi prosesi yekutanga ndeyekuvasunga inoitwa nemapurisa. Dai pane ari kuti ndakasungwa handina kuendeswa kudare, tingadai taita apanodzvinyisirwa. Asi munhu wese anosungwa anopedzisira apinda mudare. Dare harizviudzwe zvokuita nehurumende. Saka vanhu vanenge vasungwa vese, vamwe vacho vanenge vasina mhosva, ndozoratidza kuti aiwa nyika haisi kumbunikidza iri kuita zviro kwazvo zviri pabumbiro remutemo wenyika, bumbiro remutemo webato riri kutonga.
Asika tinoona Zimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi vachinzi ivo vanofanira kugadzirisa nyaya yerule of law kana kuti nyaya yeutongi iwoyo wejechetere. Munopaona sei ipapa?
Ndonyaya yatikurusana nayo mazuva nezvamuZimbabwe kuti aiwa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe hazvina maturo zvechokwadi. Vakatemera zvirango izvi vanhu vane chavanoda kubva kuZimbabwe, chavari kunyimwa. Vari kuda kupindawo muZimbabwe vaidzvinyirirewo, asi nekuti vari kurambidzwa vanofunga kuti kana vakambunikidza Zimbabwe nekuitemera zvirango, vana veZimbabwe vachanzwa nzara vosimuka vaorwisa hurumende yavo. Ari chokwadi ndechekuti aiwa even United Nations yakaramba kutemera zvirango. Tine zvirango neEuropean Union neAmerica. Hongu kune vana veZimbabwe vanopikisa hurumende, vanoda kuti chese chinogona kuisa hurumende pasi vachimbundire kuita kuti hurumende iwire pasi iye vagotonga. Ndo vanenge vachipeshedzera mheshe mukono vachiudza dzimwe nyika kuti munyika medu hamuna utongi hwejechetere. Asa izvazvi ngativhundutse nekuti vari kutemera mizvirango izvozvo naivowo vari kutyora mitemo asi nekuti ndovane simba ndovane mari hatina zvatokwanisa kuvaita iko zvino asi rimweni zuva gava richadambura haro musungo.
Asi pane chakaipa here kuti nyika igadzirise nyaya idzodzi dzakadai sekutyorwa kwekodzero dzevanhu nezvimwe kuti vapinde pane zviri kudiwa nepasi rose kuti munyika muve neutongi hwechechitere?
Chinhu chinogadziriswa chinhu chinenge chakatyo kana chakaminama. Isu tiri kuti nyaya dzeutongi hwechechitere, nyaya dzekodzero dzevanhu muzimbabwe hadzina kuminama, hadzinotevedzerwa. Saka hatigadzirisi chakagadziriswa kare. Asi kana pane pange kana kuti parimwe rutivi ruda kukwenenzverwa, hurumende yaedza nepainogona kuti tinongedzerai pamunofunga kuti apa ndo pari kubaya tibvise minzwa iripo.
Avo vanga vari nhengo yebato rezano PF vamasimba mavaza vachitaura neStudio 7 vari kuBritain. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chamunopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Dino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Pride Kawara avo vane studio yavo inogadzira mimanzi uye vachimaneja vaimbi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvinhu zvanhu zvakaoma kubva patikatanga. Even nanhasi zvichiri kurwadza. It's not an easy journey. Kuti ndakatanga music management when I was in form 2 kuma 2012 ndo pataitanga one vamo vaimbi vanga vachasimuka muruwa nekuti by then ndegara kuruwa. Saka pane vaimbi vanga vachasimuka ikoko kuruwa, saka ndaingoita zvokutera mastudios ndichitsvaga talent mumastudios. Pandakazosanganawo nana Vanchoga nana Dobadoni ndo kwavaigara ndikashanda nawo. Saka kushanda kwandaiita pesa apa since music is my passion ndaingoshanda nichingonakirwa semufana uchinakirwa ungoti I'm just helping. And ndaita zvemanaja maaccounts ana Vanchoga ana Dobadoni masocial media handles. Saka just helping nichingonakirwa.
Zvadaro chii chakazochinja?
Saka 2019 ndona ndichishanda naVanchoga pandakazona mukomana wandiri kumanejera maaccounts ake wandiri kumaketera zvinhu zvake akutotrender. Ndopandakazotanga kuzotreta music seriously. Ndakuzotanga kunyatsisa time yangu yese kumusic. Ndakuzoti music inotobhadhara kai. Saka ndakashanda naye kubva muma 2012 ndiri kumaform 2 kusvika 2019 pakazotanga kutrenda mulockdown mamuya ndaishanda naye. So haasi Vanchoga chete vandaishanda naye, ndaishanda nevaimbi vazhinji. And mama challenges andikazotanga kuzosangana nawo ndakushanda nevaimbi vakawanda ndekuti unoona paunenge uchishanda nevanhu ka manager mastudios nemastudios andikashanda nawo kuita sana Rain Music ana bed company. Saka unoona paunenge uchimaneja like those studios paunenge uchimaneja nevamwe vaimbi they don't take you seriously. Vanhu vachingoti management orit havakoshese management. Ndo saka uri kuona even now vaimbi vazhinji havana management vanongozviitira zvinhu zvavo nekuti vanoona nge management isina basa. Saka iwewe unongochinokwa sesina basa.
Makabva madii kuti vamwewo vakukoshesei pabasa ramunoita iri?
Last year ndopandikazo ndapedza chikoro last year. Ndopandikapedza ndaita degree media ndapedza last year in December. Pandazobatanawo na producer anonzi Dr. Blakes tangobatanawo vatangovhura studio yatikavhura inonzi Atwood Music. So kubva last year kusvika up to now aiwa ndiri kuona pane big change. Vaimbi vakutorespecta kuti aiwa Poskavara vane studio yavo yavanoshanda na Dr. Blakes vanhu vakutotanga kutorespectawo ukamuudzawo maideas akutoteka those ideas kuti anenge achitaura munhu ane studio ane record label nonzi Atwood Music.
Izvezvi pakugadzira mimhanzinde vapi vamwe vaimbi vamunoshanda navo pabasa renyu?
Vatinoshanda navo vari under our record label tina Badman Kuso. Badman Kuso iye Dr. Blacks wacho is also a musician. Saka inini kusaidi kwangu sa manager, ndinge sto manager besides zvekuti is my partner studio, but kusaidi kwangu necho manager is also a musician. Saka pano Dr. Blacks, Badman Kuso, Moka Makanika, Teachers, JTG ndo vaimbi vatiri kushanda navo izvezvi kuAtwood Music.
Vamwe vechidikiwo vangada kutevera mutsoka dzenyu ndeapi mashoko amungada kuvasiyirawo vakateerera chirongwa?
Tinoona madecades akawanda valose focus because of madrugs. Tine vataitoziva kuti uyai gona bora zvisingaiti, and vanevo tanataka tovataisa kuti for the next 3 or 4 years to come vanenge vakutotambira kuEurope chaiko, but mukasangana nao nhasi unogona kutobuda musodzi kuti ndiye munaigona bhora uya here. So chandinonyanya kukurudzira magetoisi kusiyana nezvinodhaka.
Kwanhasi togumira pano mazaurukuro yataita nava Pride Kawara, avo vane studio yavo inogadzira mimhanzi uye vachimaneja vaimbi. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa, Sondo rinouya. Ini ndini Tabaka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka, iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchachipiwa na Evans Zininga West Studio 7.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu, simba rangu.
Ndinoku chingamidzai kuchirongwa chesvondo rino chechitendero Religious Forum. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi tichapiwa shoko ramwari namudzidzisi Washington Taruvinga vekusarauru kumasvingo vekereke yaJesu. Mudzidzisi makadini, tinokuchingamidzai pastudio 7. Sanganai nevateereri mutipe shoko ranhasi.
Ndinokutendai nhasi kustudio 7 mukoma Zininga. Ndokukwazisai mose pasi rese munoteerera shoko ramwari nestudio 7. Nhasi ndine nyaya yandakabata yandinoda kuti tidzidze ine chekuita nekunyengetera. Nekuti vanhu vazhinji vanonyengetera Mwari, kuti minyengetero yavo haisviki. Saka regai tingowana rugwaro ruchatibatsira, ruchatigaidha kubva kubhuku yaGenesis chapter 25 kubva pavhesi ya21. Regai ndichaverenga. Zvino Isaka wakanyengeterera mukadzi wake kuna Jehovha nokuti wakanga asingabereki. Jehovha akanzwa kunyengetera kwake. Ribheka mukadzi wake akava nemimba.
Uri kuona nawo mudikana kuti tiri kuwana panapa kuti Ribheka akanga asingakwanisi kuva nemwana, but zvinhu izvozvo zvakagonekanwa kubudikidza nekunyengetera kuna Mwari. Zvoreva kuti Isaka pakunyengetera kwakaita kuna Mwari ndokwakasvikira Ribheka ave nemwana. Kune simba mukunyengetera kuna Mwari. Kana tikaenda kubhuku yavakorose, tinowana muapostora Pauro achitsanangurira hama dzekuvakorose, achivatsanangurira nyaya kuti muchinyengeterere pana chapter 4:3 dzavakorose, achiti muchinyengeterere nesuwo kuti Mwari atizarure mukova weshoko. Kureva kuti kunyengetera kune simba. Tikaenda kubhuku yamabasa chapter 12 tinowana Peter achinyengeterwa nekereke. Tikaenda kuna second vatesoronika chapter 3 kutangira pavhesi ya1, Pauro anotaura achipa kupedzisira hama dzangu chinyengetero chishoko ramwari ripfuure richienda kumberi sezvinoita ukwenyu. Tikaenda pana chapter 14 dzavakorinde tinowana pavhesi ya13 Pauro achiti kana kune unotaura nendimi ngaanyengetere kuna Mwari kuti akwanise kudzi interpreta. It means prayer, muprayer there is a power mukunamata Mwari, mukunyengetera kuna Mwari. Saka inini manje ndine nyaya yekuti vazhinji vanotinonyengetera but power iri hatisi kuriwana. Tinonyengetera but zvinoita hatisi kunzwika naMwari. Chii chiri kuitika? Hama yangu rega ndikutsanangurire kuti hazviitike kuti munhu ukava nefoni yako ukawa nefoni yako, ine moto, ine network, ine SIM card reactivated. Kana usina airtime, there is no communication between you, nemu nonda kutaura nai. Leko neti wakaisa chimwe chimu, chinoti sori ndine urombo. Namba zamati ya hii raidi zazi na mazi. Kure wako tukunyenge tira manji, urukufana nizu kwa nemunu, anenda achisa airtime mukati maki, kuti ukwanise kutaura na mngari. Wee kuti wa utaure na mngari weo, unafanyongi ya unesi mkaji, riri valid kuti uko so kwanza kujusa airtime inoenderana. Nese vizi uruku ite, saka tichiti muna anofana kutanga apolieskwa kujaguzo. Kwanza kunyengetera kuna mwari. Haugoni kunyengetera kuna mwari usina kugamchira shokora mwari zokwadi. That one azugoni kubuda. Ndo saka vashingi achinyengetera chiti atinzwike na mwari. Unofona sei kone phone is na airtime. Onyengetera saka Paulo anoti ndiri Jerusalema. Ndakanga ndichinyengetera ndiri mutemberi ndikaita sendobatwa nemweya ndikamuona Kristu. Achi nyinge tera ndopa akaona Kristu. Saka pana chapter 10:13 ndopa anovunza kuti vacha godana sei kuna Mwari kana vasina kuponeswa zvakanzi. Vacha poneswa sei kusina muparidzi. It means kunofanira kuwana muparidzi zvakanzi. Vanoparidza sei kana vasina kutumwa. Kureva kuti panofanira kunge pane connection kana vanona vacha vadzimu. Havangomuki makuseni vachitotora doro nemazai madziteguru vachidira pasi. Pati vanofanira kutanga kwava nemudzimu unotanga kumukira kune mumwe. Sesa kaburuka mweya papenda kosta padere penda kosta mwaro denga kutei zvakanaka ichanyengetera baba muzita Jesu Kristu ndinova nyengeterera vese vanzwa shoko iri kuti vakuzivei Mwari musinudze moyo yavo nenzeve dzavo kuti vakuzivei vatendeukere kushoko reupenyu husingaperi muzita nemuropa raJesu Kristu. Father, I thank you. Amen.
Tinotenda mudzidzisi Taruvinga nechidzidzo chanhasi. Vateereri nemiwo ndichikutendai kunge mange munesu muchirongo chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya patichakupai zvechimwe chirongwa chechitendero kwanhasi. Togumira pano ndokuonekai nemufaro. Ini ndini Evans Azininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kushushikana zvikuru nekushayika kana kudzikira kwezvibodzwa mumakundano enhabvu yepamusoro munyika eCasolaga Premier Soccer League pamwe chete nechikwata chenyika cheMawarriors. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kubva muna 2011 apo Premier Soccer League yakasandura zita kuve Casolaga Premier Soccer League, hapana mutambo wemuno ati asvitsa kana kudarika zvibodzwa makumi maviri kubva mumitambo makumi matatu nemina. Gore iroro Rodri Mtuma aitambira Dynamos ndiye akapedza ari pamusoro pazvibodzwa mushure mekukanda zvibodzwa gumi nezvina chete. Mwaka wapera wa 2023-24 William Manondo weCapes United akapedza ari pamusoro aine zvibodzwa gumi nezvinomwe chete mwaka wese. Izvi zvasiyana zvikuru nemazuva ekare apo vatambi vakaita saPeter Nyama, Moses Chunga, Sheki Tauro, Gift Mpariwa, Adam Lovu, Maronga Nyangera naZenzo Moyo vaikanda zvibodzwa zvaidarika makumi maviri pamwaka mumwe chete. Muna 1970 Peter Nyama akakanda zvibodzwa makumi matanhatu nezviviri 62 mumwaka mumwe chete apo aitambira Chibuku Shumba. Mutambi akanwisa zvibodzwa zvakawandisa mushure mekunge nyika yawana kuzvitonga nde Moses Chunga weDynamos muna 1986 apo akakanda zvibodzwa makumi mana nezvitanhatu 46 mumwaka mumwe chete wenhabvu. Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti mazuva ekare vatambi vaitora nguva yakareba vachivedza tarenda ravo rekukanda zvibodzwa vachiri vadiki kwete zvave kuitika mazuva Ano.
Taka kura tijitambare ya taiti weshe borare msiti zere. Asi esneziga. Pekutambira pacho nandare. National team inono tambira kune imwe nyika. Esnezigo vadik ala. Atina ma facilities ekuti vafana. Tite sharpen our skills.
Aimbo tambira Kamuzuma United ne Fawon. Shepard Saizi. Anoti, nyaya kushaikuwa kwejubozwa munandare. Inyaya inoda ugadziriswa ne chimbi chimbi.
Kama Billard is a midfielder. Aka mbuta 7 games asikatambe. But Azoga is the joint top goal scorer. At 10 goals. Nema strikers. Saka chatikuita mu as a coach. Ndini ni as a coach. Nifano fear bus.
Nengo, ye Warriors Friends Club. Vati nashe mseti. Vanoti, Zimbabwe. Haisisina vatambi. Vane hashane gede. Vakaita sana Sheikman Tsauro.
Hatisina vanu vane singati rude here kana kutoti vane hasha negeti sezvaitika kare.
Nengo ye Zimbabwe National Soccer Supporters Association va Darlington Musabayana vanoti panofarira kuita varairidzi vanoshanda nenyaya yekutsvaga zvibodzwa chete.
Mapana anozimama makosha emastriker ndo moto anovanozvipa pa professional language but yavo ndo vachinoda yavo.
Zvimwe zvikwata zvekunze kwenyika zvine vararidzi vakadai vamuseti vanoti zvikwata zvemuZimbabwe zvinofanira kuteedzerawo tsika yekupinza basa vararidzi vakadai.
Tofanira kuva tine murongerwo seanoitwa kune dzimwe matimu ekutoti pane vanhu vaigohwesa vatoti mastrikers iwavo vauyewo kutimu kana vari kudhanamosi vanotorawo chivhitarisa ivagohwesera gore iroro.
Asi kune vamwewo vanoti chinogona kunge chiri kuita kuti vatambe mberi vasanwise zvibodzwa zvakawanda inogona kunge iri nyaya yekuti vatambi vekumashure kana kuti defenders vave kukwanisa kuvhara magedhe zvakasimba kudarika vatambi vekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyungo yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reutongi hwejekerere reInternational Day of Democracy vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vachiti munyika hamuna utongi hwejekerere. Asi vanotsigira hurumende vanoti Zimbabwe inotevera bumbiro remitemo mukuchengetedza utongo hwejekerere. Vanotevera nhabvu vochema-chema nekushayikwa kwezvibodzwa zvakawanda mumitambo yenhabvu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedupa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganyahuye, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.